Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndovatinozaipana patichinechikeri vachiramba kuti hatirikubva pamitingi papo undiri vagari vomuno aiazo uyu musangano weTCCC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano peizvanza zvinotoda kuzva zvamunotaura.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuward 8 kubhikita nezuro. Sangano reFAZ rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga reZANU PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu wegore rino. Nhengo dzeTCCC dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirirwa nevakuru vavo vakumbira iziki pamwe chete navaitwe mukotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha zvaiitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTCCC yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikatanga kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti vandingati an internal process yeTCCC yaiitirwa kuward 8 Bikita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTCCC vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Yekomiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJefferson Chitando vatenda kuti sangano reFAZ rakavhiringidza musangano wavo apo vaita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo dzichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndovatinozaipana patichinechikeri vachiramba kuti hatirikubva pamitingi papo undiri vagari vomuno aiazo uyu musangano weTCCC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano peizvanza zvinotoda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakanganisa musangano uyu vachiti vaigovo pazvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa hatiiti zvinhu zvakadaro asi kuti tinenge titongoripo generally it's a business center haisi nzvimbo yekuti ward center or whatever it's a business center generally business center saka titaitongofambirawo zvedu pabusiness center though we are under FAZ of course torina nguva yekuita izvozvo because hatitotenderi kuinda kuita zvinhu zvakadaro.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekwagutu Bikita Zaka nechiredzi vari kusangano reFAZ rakasarudza vashandi varo watatu muwadi yega yega awarufa bambara ini mawa istona mazita eva nuhose wakanyole sakufuota wa mwagata za watale ntisha lekwa basira kwa kutu anoti isishukuchikura kwa zero zewa gari wekumaruwa awanufanda kusaru za watunga mire wanuda pasina kumanikizwa
wakuma nane wasika na wefazi ala Waru kufamba village by village vachizounganidza ma village members vachivaudza kuti vota yenyu zvamakazungukaka sekuti musangano kachiviwa tinosangana SANPF kachiviwa tinosangana zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini vabereka vachanzwisisa kuti vodi
vanhu avarutyidzira vechidiki pamwe chete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mukore ra 2008 nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTCC mumasvingo vadirector ramba vasoropodza izvi vachiti fadza haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa
TCC hatikugara nokupindira leader fadza kumaindzera porezi emusangano wedu weeditivalidition zvakashata mwamwana mangwata zvekupato ravo zvikuruzvozvo zvati handipindiri vayadze wozokamihini kuzvinhu zvetriplez hesi hatinei navo zvakatata vakatikavarira zvikurusa
hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vaota tafumanei sezvo nharembozha yavo iri kunzi haichashandi sazigaro webato rezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyungwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra sangano refazi ndiro rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf musarudzo dzegore rino asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaita basa nesangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsvimdo mune dzimwe nzvimbo ndakamirira studio 7 mumasvingo Dini Kodzi Ntimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwavaMnangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt uko vanonzi vaMnangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereto zvayo. Musangano weBengi Guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemutsi wechishanu svondo rino. Svondo rapera hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereto zveZimbabwe uyo wakapindwa nemutungamiri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereto zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anotireva shandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kucholocho mudunhu rematoveland north. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avo vane makore makumi manomwe nemana ekuberekwa vanogara kumvundlana kana kuti ward 13 pedyo necholocha center uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
vana vanenge vadhampiwa vabva kusouthi nekudhaura apu vana vanodhampiwa muno vanenge vachiitwa habazi wangu ndio vanotobatsira pane nherera nenge akasvigwa kompliti asina vabereki tobetsera vose vana vanotambura
amai Simangele Ndebele avo vane makore makumi mashanu ekuberekwa vanogara mumusha weFusini muchorocho uye vanoshandawo sachild care worker vanofamba vachikurudzira veruzhinji kuti vatorese vana kunyanya magwaro ekuzvarwa dzimwe nguva vanotoita zvekusvika pamisha yavanoziva inenge ine vana vasina magwaro aya uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada amai Ndebele vanoti mukuita basa ravo dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso mbuya Marandure vanotsinira
tinoda transport tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure transport ndiyatochema nayo netraining yokuti vatsva vanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei
vanicholas maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhanho makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa taedza kubata vahenry machiri mukuru webazi raregistrar general asi nhare mbozha yavo yange isingabatike hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi seUNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii asina figira yakabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari muchorocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu ematevereland nemidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yesweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuamerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana chirongwa ichi chiri kuitwawo kubhikita chimanimani nechipinge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone idai ndakamirira studio 7 pacholocho center ndini kudzanai musengi
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro zvikuru rubatsiro rwechikafu akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro hondo inonzi ichiri kuenderera mberi nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti mauto enyika nechikwata cherapid support forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kuzoserwa mukupuwa vanhu
mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan
hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo kana kuti vachitobuda munyika yeSudan iri kunzi kunyika yeEgypt ndo kwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan zviri kunzo pafiwa kusvika pazuva ranhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu kurava kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu. Vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi. Zvizvarwa zvemuSudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro wemhuri uri kukanganisika. Vari kutiwo upenyu semazivo avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika. Kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa, kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaiva pararamo, zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika. Saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan, yakanganisa ugaro hwevanhu.
Nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan?
Nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo, vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike. MuZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi, chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane, chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana. Naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe, mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe, ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinoite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paSwane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Mushanganya uye Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya veSave the Elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. VaTim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica, vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye varivo senator wechitema webato iri vega, vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino, uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva, apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki reZvimba kumashanaland West. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika mamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera oga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaipisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Urongwa hwetu hweministri ine maprovincial medical directors, ine majisi medical officers, ine mahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonii,
kana Amai maudi kanda washika vekwa zvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze usanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Vanzi musamhoresane lasi musaitire tsvina pese pese ndiwanda ivita smart.
Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo hall. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yejohani masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhi yaChirau. Asi mukuru wechechi yejohani masowe uko kwakasira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirau vajustin Sitole vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Toyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupera mvura. Vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva chinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka. Izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara vanosvike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu vange vachiendawo kupi kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbuzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Zvino vanhu vanosvika churu chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. nyanzvi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadza Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona akugwina temperature ichikwira zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzike hwatinyanye, tinokurudza kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti mafibro convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinotirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti tinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure yemumusoro yakwira, zvichatanga kuudza kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, inoda kuti brain dzakanganisika nekuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukanyanya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara, akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kuguma ashayika nekuda kwemafibro convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana unyanya kugwina-gwina, aine flu kana chikosoro kana chichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara nekuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musati mamhepo, musamhanyi naye kunganga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina, zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekurumbidza, apore nekurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda, chakafanana neanonzi mafits, kuti munhu anongogwina-gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa. Wozi ukapisa stereki miri unogona kuita machances ekugwina. Icho chinorapika asi chiri dangerous, nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka ng'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita unga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana history yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana tipari togona kutoita west kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinji-zhinji zvinowanzoitika izvi kana aine chivanhu chinenge chaitika. Chiriko chivanhu chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Gwina-gwina, saka vanenge vamuona achigwina kana atofa hazvioneki papostmortem. Ungangoonekwa kuti wakafa neasphyxiation nekuti vaishota oxygen malungs acho nemagams nechizvire zviri bluu zviri deoxygenated, but kuti uchiri akafa nemaseizures afa very difficult to detect. Seizures muvana vazhinji inovadzokonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburutsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Pangove yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho vose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa Triple C ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubikita nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gift Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla leCitizens Coalition for Change kukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngwe nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar ngebhondi lakithi lapha, xa unganika i-$1 i-US dollar kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le mnyimbono kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days, kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokufaka izimoto enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha ukuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso yeForever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale ePhalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga eFAZ akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo. Bafike kuward 8 baphazamisa ukukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidates election. Abakuhlanganiso yeFAZ umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla lesisisi bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ellen Jeliketenga obona ngezokhetho kubandla lesisisi.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leCouncilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukusimela ePhalamende leCouncilini. Njalo kuvikile ephelileyo like kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhanyelele kuthetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olwama candidates lumi njani lapha okulezikhenqe kumbe lapha okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assemblies zona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhanyelele uhlelo elokuthi sikalise ama citizen caucuses etu kuebulawayo le Harare ukuze sithole laba abangasimela eParliament leseCouncilini.
Iye kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lolu ilungani kwabantu bona bakade bencintisa yibo abala kodwa babuyele futhi ngoba kanazani ibabhela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngapi kumbe ngapi ayisekho khona kulini
obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa amavenue ngama ward coordinators kumbe ngama constituency coordinators bona abantu abangama technical persons nqa kulezi khalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi ivenue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke kodwa into ade siqonqosela kakhulu ukuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke zingathi kuhadi kumbe kuconstituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiri Yedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona bana amatoba ngoprovincial or deputy babo. They are still the same people who are selecting people bona ba. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizwe layo lihle. Kodwa indlela ezizo ngayo it's still manipulated.
Njani akujule kolapho babancu?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano. Nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo, yiyo obuyezo announce umhlangano, announce ama date. Etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elangelinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi, enkayi South, ungachecka umuntu ekusi ombuzayo, uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo kuprevious election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona khona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yibo abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona bana abantu ababevele bekhona khona ba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Unomzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqhuqhwele ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa uzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngeleZimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawo le-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele zokusenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika uEzachisa Sibanda.
Inengi lithi umnotho weZimbabwe usufike kusibanga esisabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. UNkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene otshintsha imali yemkambo omnyama kobulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone sayidindawo bathi sibawise njani. Kube singathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi thingakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi e-bank rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar le bond lakithi lapha. Nxa unganika i-$1 i-US dollar. Kunika i-18,000.
Osiphatheleni abaningi imali abathintsha ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yeMelika. UNkosazana Thembalethu Dube ngusiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi. Abantu abasafuna ukutshintsha imali ngamaresi. Bathi amaresi sekuqansa kakhulu. Wonke umuntu usele RTGS eningi sosokungani sebepleja.
Zothi imali iningi la.
Hhayi lamakhiwa.
Amakhiwa lawo atambi.
Lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo uPhethi Makhokho uyagula. Bamxothile kudokotela ngoba engena dola leMelika.
Sidinga mntanami okwemali sifuna ukunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithatha. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahlupheka nje kwendlela abazukulu. Kuyabe kufuneka khonapha lamabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula esibhedlela iyahamba abantu bafuna amaphilisi kufuneka iyusi. I-X-ray ngiyethatha khona le drubin lokuphila mphila nzima ngihla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna iyusi ufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo. Bathi echo hambe ithathe ethawuni. I-X-ray konke hambe ithathe ethawuni. Iskani hambe ithathe ethawuni.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizinisi uMnumzana Nkosikati Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngisho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapha eshop engiranayo ethengisa impahla. So ngokwenzakalayo athe silapha ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthi thengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda ngeforex ngama-US. So uthi ngitshintshe i-bond to US ukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezi sebenzi zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Sengifuna ukukhatha izisebenzi esisebenzisayo labantu abayi-2 futhi ngikhona ukusebenza lapho.
UMnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni e-US esebenzelana nawo. Ayiwo acina asisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezemali. Abagwanisi shemu. Sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani. Hayi lokhu abagwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uJesa kabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yeZimbabwe. Akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola leMelika. Kumbe ngesilinganiso sedola leMelika usetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impupho amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bathi sicela isivuthiwe. Imele Studio 7, igama ngeza Jesus Band.
Ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangele ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali elingaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokucaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele platinum, ele gold, le silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba seplatinum umchayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga okuzakwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba segold umchayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola eMelika i-US $50 ukupaka santando okwamaviki amabili ukuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi lesilver kubiza amachumi amathathu amadola emelika iUS $30. Okwamanje abachayeli bezimoto bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimoto okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umchayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqekade sizaba leminye imbono kodwa ke hayi nje babona sebekuspecifikile sesizathatha nje akukhona lokhu kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale ebhadaleli 30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula so ukuthi ubhadaleli 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkona ziyadura ungathi $90 per month mina yabe ngihola malini nxa kuzakuthi iparking ifuna $90 per month mina yabe ngihola malini akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever so vele haya lokhu asisezi sikuvumela.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Komo.
Imota singani siyipunishment kuba lani ayisachazi uba le mota ungene town nge mota siyi-stress susiba le BP kuba le mota ngobulawayo whereas izinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 yinje uyaqhubekeka impilo yankona i-easy yazihambela we-evo yakhona uzibhakelapho yakhona around the country yakho uyahamba uyapho yakhona ngela problem than ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge $90 too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu kathese ayikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala yikuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kweparking le imigwaqo emihle imigwaqo okuhambeka kuyo imigwaqo eyenza ubulawayo abukeke ibakhona yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphume ngalindlela uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mba mafika mangaka kumbe insuku ezingaka konke lokho siyakuzwa kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwatshenjiswa.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho ukuthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye iCouncil yakobulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimoto enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sinohangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abeReuters wabika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikhali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namuhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abo mthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Baningi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle itshiya belamakhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela Carolite, imovethi kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini sethu khona ukuthi kubambane izinyama. Sathase sithole nzima, sathi saluza izimali eziningi. Kuthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangani bani. Sezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathaka umuntu wathungeki lo. Inyama lezo bezingasa.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe-epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama-hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yikuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwankona obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile khona ngokwazo.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivale in terms of making sure ukuthi i-product play ngaba limited ku-society. It means laba kusebenzisayo abangeke bebe baningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drug lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso yeOperation Dudula labanye abathi bazothengisela emgoqweni kusukana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini othulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kusukwana ezilandelayo besithi eleSouth Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victor Mathuthu uthi okwethusayo ukuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
sicela ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isikhandi odlalo nje ukuthi kuthiwa kasiphume isikhandi. Sithi kubomama abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso, ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane. Kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abayisihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqatha lo besiye emsebenzini abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyikuthi bakubona kuyikuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokwekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana naloko. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazokwenza bathi bavala nelizwe, akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele-South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokoko walokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa amaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azosiaddress azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama foreigners, sithi ama foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni kwipabela eSouth Africa sifuna ukuthi baphume baphayelela eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma nesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lezibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemit eZimbabwe exemption permits sezitshele ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu besabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melatulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, Ngutuso Kumalo.
Ulanjo namhla sikhuluma ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo, njalo lentengo yempahla etshiyeneyo ikhuphuka elizweni. Singakagqibi kuhlelo lwalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kumiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.